time for you.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo ndira 2022. Makatirira ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chandinoziva ndocho kuti hurukuro idzakatobetsera kuti vanhu vasa iva apply revachipaku vari muZimbabwe zvazviripo pama conditions avo. Mabhengi mukatarira Capitec uko zvino yakatonyorera vanhu kuti havachavhari maaccount.
Vanhu gumi nevatatu vofa neCovid-19 mukutanga kwegore ra2022. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu voenderera mberi neurongwa hwekuti zvarwa zveZimbabwe zviri kushanda kuSouth Africa zvisaomeserwe nehurumende yenyika iyi.
Zvakataurwa nezeki zvinhu zvakatikatyamadza zvikuru zvekuti vashomanana ndivo vakanyoresa kuvhota mugore ra2021. Isu seboka reProject 263 takanyoresa vanhu vakati wandei kupfuura avo vari kutaurwa nezeki.
Mamwe masangano evechidiki ari kunyoresa vavhoti anoti vamwe vakanyoresa havasi kuwanikwa pagwaro revavhoti. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti mukutanga kwegore ra2022 vanhu gumi nevatatu vakafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira muna 2019 vave zviuru zvishanu negumi nevanomwe kana kuti 5,017. Vanhu mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 955 vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho vave zviuru mazana maviri negumi nevana zvine mazana maviri negumi nevana kana kuti 214,214. Vanhu vabaiwa nomba yekutanga vave mamirioni mana nezviuru zana nemakumi maviri nemapfumbamwe zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nemaviri kana kuti 4,129,952. Vanhu vabaiwa nomba kaviri vave mamirioni matatu nezviuru zana nemakumi mana zvine mazana matatu nemakumi mana nemashanu kana kuti 3,140,345. Vanhu vabaiwa nomba katatu zvikuru vanoshanda muzvipatara vakwegura nevamwe vane zvirwere zvinovaisa munjodzi yekurwara zvakaipisisa vakabatwa nechirwere cheCovid-19 ichi vave zviuru zvishanu nemazana matanhatu nemakumi maviri nematatu kana kuti 5,623. Bazi rezveutano rine urongwa hwekubaya vanhu mamirioni gumi nomba kuti inyatsoshanda zvakanaka. Vemuzinda weZimbabwe nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu muSouth Africa vari kuenderera mberi vachiita hurukuro nehurumende yeSouth Africa kuedza kuti iwedzere nguva yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi zvirambe zvichishanda pasi pemagwaro eZimbabwe Exemption Permit. Dare remakurukota muSouth Africa rakazivisa kuti magwaro aya ainge osvika kwamvura yacheka makumbo uye painge pasina urongwa hwekuti arambe achishandiswa muSouth Africa. Hurumende yeSouth Africa iri kushorawo mamwe masangano ari kumirira zvarwa zveZimbabwe ari kuendesa kumatare edzimhosva asi achitadzawo kubudirira achida kuti zvizvarwa zveZimbabwe izvi zvinzi zvave zvizvarwa zveSouth Africa. Muguziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wezvemutemo musangano reImmigration Advisory for Southern Africa vaGabriel Shumba.
Urukuro ziri kuitika pakati pe hurumende ye South Africa ne masangano anohwira kodzero dzavanhu, ende ndinoziva kuti embassy ye Zimbabwe somuenzaniso iri kuitawo hurukuro ne South Africa. Saka pane zvakawanda zviri kuitiwa, asi hazviwanzi kushambadziwa pa social media kana kuti mune fenyuro.
Asi dziri kubatsira here hurukuro idzi?
Chandinoziva ndicho kuti hurukuro idzi dzakatobetsera kuti vanhu vasa iva apply here vachibva kuvari muZimbabwe zvazviripo paama conditions avo. Mabhengi mukatarira Capitec uko zvino yakatonyorera vanhu kuti havachavhari maaccounts. Asi tinoramba tichinyunyuta nyaya yekuti pane mabasa akawanda ava kudzinga maZimbabweans achiti mapermits enyu apera 31 December 2021. Ndosaka hurukuro dziramba dzichiinda mberi kuti pa grace period ye 1 year kubva December kusvikira gore rinotevera vanhu vangawana here chimwe chinhu chavangashandisa kuti vasasungwa vakwanise kuratidza kumabasa nekumabhengi?
Asi hamuna kuodzwa moyo here nedanho redare remakurukota remu South Africa?
Hatina kuora moyo kuramba tichinyengerera kuti South Africa iwedzere mamwe makore avanhu vari kugara muno. Vakati ivo vari kuwedzera nokuti vanhu vaapply rema mainstream permits. Asi tinowana kuti pane zvigozhero zvakawanda zvikuru zviripo. Kana uchida kuapplyra for example general work permit somuenzaniso, unoyi unofanira kubudisa tsamba inobva kuDepartment of Labor inenge ichitaura kuti sei employer wako akutora asingatori muSouth African. Ukaenda kubusiness permit kune mari dzinodiwa kunoyatova 30 million kuti uratidze kuti une 30 million maaccount netsamba inobva kuDepartment of Trade and Industry yokuti business rako riri viable zvakadai zvikadai. Saka zvimwe zvakawandisa zvatiri kugwisana nazvo. Ndosaka tisina kutoenda kuma holidays nokuti tiri kugwisa zvinhu izvozvo. Plus hapana pari kunyatsoratidza kuti pane yatingati clarity kuti zvinhu izvezvizvi hazvicha apply here kune vanobva kuZimbabwe kuZimbabwe exemption permit, nokuti iri special permit. Saka vanhu vazhinji havakwalify pazvinhu izvi. Ko kuti nyango ukati wewe munhu asa apply ari kuZimbabwe asi general work permit nemamwe mapermits zvichida police clearance yokuZimbabwe, uri kungoita sekuti uri kumanikidza munhu kudzokera kuZimbabwe. Izvi
zvine dambudziko reizvi?
Pamwe haana mari, pamwe haana mukana pabasa zvokuti akwanise kuinda ikoko. Saka pane zvinhu zvakawanda zvatiri kuita, asi chandoda kungosimbisa kuti vanhu vazive ndichocho chokuti hurumende yeSouth Africa Minister Motsoaledi veHome Affairs vakati hapana chati chachinja paannouncement yatakaita yekuti mapermits anopera musi wa 31 December 2021. Vanhu saizvozvo vanofanira kutanga kutoapply.
Ko kana wadya manonoko?
Ana usina hako kutanga kuapply uko zvino, asi une mukana wekuapply panenge pane grace period kusvikira panopera gore.
Mukuru wezvemutemo musangano reimmigration advisory for Southern Africa Advocate Gabriel Shumba vari parunare muPretoria. Imwe nengo yebato rinopigisa reMDC Alliance vamakomborero aruzivishe rakapedza Kisimusi negoredzva vari muhusungwa, sezvo vachuchisi vehurumende vari kutsika madziro kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso pamosva dzekuratidzira dzavari kupomerwa. Vaharuzivishe vave nemwedzi mupfumbamwe vari muhusungwa. Vakange vachinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kudare remagistrate vachinzi vakatadza kuenda kudare iri, kunyange hazvo vakataura kuti vainge vasangana nemwe munhu ainge aine chirwere cheCOVID-19 zvakatambirwawo kana nedare repamusoro. Vaharuzivishe vakapiwa zvakare mukana wekubvisa mari yechibatiso nemusi wechitatu, asi havana kubuda sezvo vaine dzimwe nyaya dzakawanda dziri kumatare. Rimwe rimagweta avo vari mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku vanoti vane urongwa hwekuendesa mapepa kudare redzimhosva mangwana kuti vaharuzivishe vaburitswe muusungwa.
Panyaya yamakomborero haruzivishe ndakaaprochwa nehama dzake naiye vanga vati hataikumbira kuti mubatsire, anga ane nguva mwedzi mupfumbamwe 9 months ari mujere. Saka vaida kuti ndingotanga kutorawo nyaya kubva payanga yakasirwa nemalawyers ake anawo Beisha. Saka ndindakazochitora mapepa ekuti anga ndakatora last week ekuti ti apply bail ndandakangopuwa mapepa ekuti pane yanga akatorerwa bail akabvisirwa bail saka ndiye aita ifunga time iyo kuti ndochete nyaya yanga iripo kuti achibuda saka zvakaitwa izvozvo tikaenda ku high court tikakwanisa kuti zvifambe zvakanaka akapiwa bail iroro
kose asina kubuda sezvanga zvakatarisirwa neveruzhinji
tazobva ku high court abuda ipapapa ndazodzwa kwakunzi aiwa une imwe nyaya but harisina kuita urirwa iyoyo yanga akazwi futi haapiwi bail nenyaya yayo saka ndonyaya yatakuchitarisa tichapiwa mapepers acho ndichaibata futi iyoyo kuenda kuti anopiwa bail
mutungamiri webato rinopikisa renational constitutional assembly muzvinafundo Love Mo Maduku vanova zvakare Gweta vari parunare muHarare Vanhu vanomwe vakafa nezuro munjodzi yemugwagwa wemasvingo Topora vamwe vashanu vakakuvara mumashoko kuvatori venhau mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vati muchikairi wemotokari yenissan caravan ainge akatakura vanhu gumi nemumwe akabuda mugwagwa ndogurovera pamuti mitumbi yevakafa ava nevakakuvara yakaendeswa kuchipatara chemasvingo mapurisa mavhiki apera akazivisawo kuti mugore ra2021 kwakaitika njodzi dzakawandisa pamazuva ezororo rekisimusi zvichienzaniswa negore ra2022 uye huwandu hwevakafa munguva iyi hwakawedzera nevanhu gumi nemumwe kubva pamakumi matanhatu nematanhatu 66 muna 2020 kusvika pamakumi manomwe nemanomwe kana kuti 77 gore rapera mukuzeya nyaya dzenjodzi mumigwagwa tabata vanokokera sangano repassengers association of zimbabwe vatafadzwa Goliath
chekutanga mamiriro aitawa mumugwagwa yatinoti road engineering mugwagwa imwe yashata nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana uye zvakare vamwe vachairi vari kuchaira vakadhakwa zvikuru vanotora zvinodhaka havasi kuongororwa vachitanga basa kuti vamwa hwavo werudzi kana kuti chikero chehwawa vamwa vakamira sei nemabrutalizer ndiyo chimwe chechikonzero zvakare vamwe vaane dambudziko rekusati onei pamugwagwa vanenge vane zvirwere zvavanenge vainazvo
ko zvinenge zvabva kupi zvirwere izvi
vanenge vadevelopa zvinozoita kuti tsaona dzikonzere dzivako zvikonzere tsaona vamwe imisjudgment imwe nekuti imwe inenge iringo hamani kuti tingaiti peer pressure here pamugwagwa kuti munhu anonyatsoona kuti ari kuda kuovateka paruda kuvhatikira pacho pa continuous line hapatoite pamupedyo nebridge chepo chepo hapatoiti unoona munhu achida kuvhatika convoy motikari dzakawandisisa kuti papasi pastreet line kuti papari street kuti anenge achiona zviri mberi kana anenge ada kungopfuura kuda kungovhatika chete mungoro yatakaita ndozvimwe zvatakaona zvikuru kuti munhu anenge achimhanyira kuda kuti akaenda kwozokasika kudzoka futoita imwe trip andizive kuti vanhu ava vari kupuwa madzimatagets here kana kuti zviri kufamba sei pamugwagwa mumwe anenge ari mutyairo 1 anotyaira makiromitas akawanda panhu panofanira kunge pane vatyairi vairi mune munhu achityaira asingazouri saka pane zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti tsaona dzinge dzichiitika pamugwagwa tikada kungoonawo futi zvakare pamugwagwa ipapo panyanya huri futi
zvii zvinenge zvichiitika
vanhu vanenge vachingoita makrawa kungobhadhara bhadhara kuburitsa mari vachichorwa mutemo vachinyatsoona kuti motikari idzi hadzikodzeri uri ndiwo hanyanya pamugwagwa ipapa panyaya dzekuti mota inongopinda ichinyatsotooneka kuti haina zvikwanisiro indo ndongosiya mari siya mari krawa sesangano repassenger association zvimwe ndozvimwe zvatiri kuongororawo kuti chii chingade kuitwa uye zvikwanisiro vanochengetedza mutemo
munga pamuenzaniso ipapo
singo kuwaniswa motikari dzinoitawo mapatrols mahighway kuwaniswawo kana kuti matende chaiwo chaiwo zvakawanda ndinga kuti matoilet chaiwo chaiwo vanoshupika vanhu ivavo unoona vachipe mhomunzira imomo kudhara vachimbopuwa maresheni but izvino zvavachapuwe maresheni kuti vaende paextend sini vamwe wacho unoona vachitohaika chekumotikari dzevanhu saka zvinhu zvinorwadza zvikuru uye zvikwanisiro zvepid vava nemishini yezvino zvino vatutswawo zviri nani pabasa ravo nekuti tikuona kuti zvinhu zvacho zvikuramba zvichingoderera
vanokokera mabasa musangano repassengers association of zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunare muHarare Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reparamende muCape Town, South Africa, rinonziratsva nemoto waparadza chimwe chikamu chadonha denga. Moto usati wadzimwa nevanodzima moto veFire Brigade mushure mengo yakareba. Asi mushure mekushanyira dare iri, mutungamiri wenyika yeSouth Africa Basiru Ramaphosa vati basa reparamende richaenderera haro mberi, asi ichitarisirwa kumboshandisa chimwe chivakwa. Nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze dzinoti kuparadzwa nemoto kwehuswa mudunhu reColorado muAmerica munguva yechando hachisi chinhu chinotarisirwa munguva iyi, asi nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze zvinonzi zvinogona kutanga kuitika kakawanda. Moto unonzi wakapararira zvinotyisa ukaparadzawo dzimba dzinodarika churu chimwe chete nezvimwe zvivakwa. Zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tikutarisa mashoko esangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, ekuti rakanyoresa vanhu zviuru zviviri chete kana kuti 2000 muna 2021 kuti vavote. Nyaya iyi yakakonzera mutauro wakanyanya munyika sezvo nyika yatarisana nesarudzo gore rinouya. Mukuzeya nyaya iyi, tabata munyori mukuru wesangano reproject Vote 263 riri kurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota muzvare Fallon Dunga.
Isu takagara pasi seboka revechidiki mugore ra2021 kaona kuti vechidiki vakawanda munyika yeZimbabwe havana kunyoresa kuvhota, vamwe ndo vakanyoresa kuvhota kwacho asi havavhoti. Ndipo patakabva taita hurongwa hwekufamba kumaprovinsi ese munyika tichidzidzisa vechidiki hukoshwa hwekunyoresa zvese nekunovhota kana nguva yesarudzo yasvika. Hatina kugumira ipapo chete. Takaita hurongwa hwekuti tinge tichitakura vechidiki kuenda navo kunonyoresa kuvhota kumacenters avo akasiyana-siyana munzvimbo dzavo dzavanogara.
Kusvika pari zvino makwanisa kunyoresa vanhu vangani?
Kusvika pari zvino takanyoresa vanhu vanosvika 9635 munyika yose. Guta reBulawayo ririro rine vanhu vakawanda vatakanyoresa kuvhota kupfuura dzimwe nzvimbo dzese.
Sikazeki iri kuti gore rese kwakanyoresa vanhu zviuru zviviri chete.
Zvakataurwa nezeki zvinhu zvakati kachikamadza zvikuru zvekuti vashomanana ndivo vakanyoresa kuvhota mugore ra2021. Isu seboka reproject 263 takanyoresa vanhu vakati wandei kupfuura avo vari kutaurwa nezeki. Vazhinji vacho vatakanyoresa mazita avo haasati avamo muvhota siro. Saka tokumbira boka rezeki rinyatsoita basa ravo nemazvo kuti avo vatakanyoresa vai vanokwanisa kuona mazita avo kuti zveshuwa vakanyoresa kuvhota, uye votipawo nhamba chaiyo chaiyo yevanhu vakanyoresa kuvhota munyika yose.
Ndapi matambudziko amanga muchisanganawo nawo?
Tanga tiri kusangana nezvimhinga mupinyi zvakati wandei mukufamba manga tichiita tichitakura vechidiki kunovanyoresa kuvhota zvese nekuvadzidzisa kuvhota. Vamwe vangu vandinoshanda navo vakanosungwa muguta reGweru muna November apo pavainge vakatakura vanhu vavainonyoresa kuvhota. Chechipiri ndechekusashanda zvakanaka kwemishina yezeki. Izvo zvinenge zvichitidzosera basa redu mumashure nekuti tinenge tatakura vanhu vakawanda ponyoreswa vashoma-shoma nekuda kwekusashanda zvakanaka kwemishina dzavo. Chechitatu ndechekushayikwa kwemagetsi mumacenters kubhinga zvimwe zvezvinhu zvaitidzosera mumashure zvekare. Chechina ndechekutoshaya zvikwanisiro zvacho zvekuti tikwanise kutakura vechidiki kuenda navo kuvandovanyoresa kuvhota togona kutovaunganidza asiposhayikwa chekuvatakuresa.
Basa rezeki nderekuona kuti vanhu vanyoresa kuvhota nekuvadzidzisa. Mukati iri kugona kuita basa here nemazvo?
Sekuona kwedu zeki haisikunatsoita basa rayo nemazvo. Maringe nekudzidzisa vanhu zvakakoshera kunyoresa kuvhota zvese nekuvhota. Izvi zvinotsinirwa nemashoko akabudiswa nasachigaro wekomishina yezeki
vachitaura nevatori venhau mumwedzi mitatu yapfuura ivo vachiti sekomishina havana mari kana zvikwanisiro zvekuti vange vachiita yatinoti pachirungu voter education zvinova zvakaita kuti ruzhinji rwezimbabwe vange vasina ruzivo rwakati kuti maererano nenyaya dzekunyoresa kuvhota uye nekuti saridzo dzacho dzinoitwa rini vazhinji havatozive kuti nzvimbo dzacho dzekunyoresa kuvhota dzinowanikwa kupi uye ndezvipi zvinodiwa kuti unge uchikwanisa kunonyoresa kuvhota
saka muri kuitawo sei sevechidiki
isu sevechidiki vakati changamukai takawanikwa tichipinda muvanhu kunyanyanyanya kune vechidiki tichivadzidzisa zvakakoshera kunyoresa kuvhota uye nekunovhota kwacho munguva dzesarudzo takashandisa nzira dzakawanda semadandemudande masports tournament kuparidza shoko rezvekunyoresa kuvhota
zvii zvamuri kuda kuita mugore rino ra2022
seproject 263 ticharamba tichimiramira semweya yesvina kuramba tichinyoresa vechidiki kunovhota zvese nekuvadzidzisa ukosvwa hwekuvhota nekuti kuvhota inzira inounza mamiriro anenge akaita zvinhu munyika mumakore mashanu anenge achitevera uyezve vechidiki ndivo vatakaona kuti mupopulation yezimbabwe ndivo vakati wandei kuti 67% of the population
munyori mukuru wesangano reproject vote 263 riri kurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota muzvare Fallon Dunga vachitaura vari parunare muHarare
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba
Jesu simba
iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
manheru akanaka vatereri ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero Nasi vatereri muri kutipa pfungwa dzenyu pamusoro penyaradzo nenyaya yekurova guva. Ngatipindei muchirongwa chedu. Makadiniko ndiri kutaura nani?
Zita rangu ndinonzi munyaradzi Kadzura.
Mune mashoko api panyaya iyi tiudzewo pfungwa dzenyu?
Ndinoda kupindurawo nyaya yekuti nyaradzo iyi yakakosha here kuti iitwe muchikristo. Inini kupindura kwangu ndekwekuti mukati meshoko. Hapana baba nemavhesi anotsigira nyaya yekuitwa kwenyaradzo uye zvichinangwa chacho chekuti inenge ichiitirwei hapana mavhesi ba anotaurwa nezvayo saka mukaona zvizhinji zvinenge zvoitwa panyaradzo pacho panenge potoitwa nyaya dzine chekuita nekurova kwemakuwa vanhu vechiita sekuti mufi aende kune imwe nyika yekuti unokwanisa kudzoka zvechizobatsire mhuri zvisiri zvinhu zvinotsigirwa nebhaibheri zvinhu zvinotorambwa neshoko ramwari izvozvo saka ndione setsika yakakosha ba yekuti irambe ichiitwa muchikristo chedu saka kuita kwakadaro kutokanganisa kana kuti kune kuri kutomhura mwari saka itsika inofanira kutoregwa nemakristo mazhinji kana vachide kuti vaite zvamwari
Asizve Maria Magdalena nevamwe vose vakaenda kuguva raJesu ramangwana ekufa kwake munoti
tsikai yekuende kumakuwa iyi uyezve panenge pafa mufi maenderwa akaitwa kumakuwa nana Salome namiri Magdalena yakanga iri nyaya yekozo dzemakuma mwero mutumbi waJesu sezvo kanga vatadza Friday nekuti sabata rakanga raakude kukwana saka vakanga vasingachakwanisi kuzviita baizvozvo zvavainge vachifanira kuita Friday saka zvakanga zviri right kuti vakanga vachikwanisa kumirira kupera kwesabata kuti vakwanise kunge vachizozodze mutumbi waJesu saka yakanga iri nyaya yekozo dzemafuta early morning Sunday pawakamuka paya saka sabata sechinhu chetiri kuona kuti umwe mutemo negumi wakakosha zvakanga zviri wise kuti varegedze kumhura sabata iroro vechikwanisa kuzozviita uri musi weSunday saka haisi dzika yekuti tinoramba tichiita ba sekuti yakanga yakaitwa nana Mary Magdalena na Salome
Izvo zvinowikwa asi pana amai vane maonero avo panyaya iyi taura henyu amai
nyaradzo irimo mubhaibheri but zvichibva nemaitiro atinoita isu pazvakasiyana tikaperenga pana Jobho 2 verse 11 inotiyo shamwari dzaJobho dzinomushanyira nekuti akangaudzwa nedambudziko saka mushanyira zvichizo mudemba nekumunyaradza dzaiti vanazofari munamati vaya vakaenda kunyaradza Jobho mushevekungaugwa nemadambudziko saka nomunyaradza nokumuchema saka shoko ramwari panotaura zvokuti saka nomunyaradza nokumuchema uchiminzi iyoyo nyaradzo iyoyo musiyano uri ipapa ndokuti isisu nyaradzo yatinozoita yokuzoti kana hama yangu yashayika kana kuti yafa kwapera gore totita kuta nyaradzo iyoyo nyaradzo mubhaibheri yaipo ako nyaradzo yakadero nyaradzo inoitiwa tikangonzi nhasi amai vangu vashayika kana kuti baba vangu washayika kana mwana wangu ashayika vandinopinda navo chechi kana hama dzangu dzepedyo ndikangoti vandinopinda navo chechi nekuti kana patikutaura nyaya yebhaibheri kana hama dzangu dzepedyo kana kuti vandinopinda navo chechi panguva ndee ndichichema chidzimbikana nokushayikirwa kune mwana ndopanouya vamwe vangu vondiudza kuti mbonzo vachindinyaradza vachindichema kuti no zvaitika kwauri izvi bhaibheri shoko ramwari rinoti zvakati isachema setisina tariro rufu rwagara guriko zvinoreve kunzi kufa chichi ipapo ya vanenge vachitondinyaradza asi yanyaradzo isimo mubhaibheri zvachose yandisingazivivo ndiyokuti iye yatinozoti after gore kwapera gore toti kuita nyaradzo tonoenda paguva chiita sei 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 iyo haisi nyaradzo tinenge tichida kufananidza nyaradzo yeshoko ramwari toda kutorera kuchiti vanhu zvia zvinoitwa zvokupira zvokuti afuta kwapera gore tinopita mapira nei 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 iyo haisi nyaradzo but
vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo yezvechitendero tumirai maaudhio enyu kunhamba dzinoti +1 301 919 8140 ngatisanganei zvakare svondo rinouya ini ndini Tanonoka Wande ndichiti muve nesvondo rakanaka
tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino zvino tochimboenda kune vateereri vedu vestudio 7 kuti tinzwe nezveshuviro dzavo mugore rino ra2022
makadini ini ndoitwa seti pasi mpindu ndogara kuchitungwiza ndakushuvirawo gore rakanaka ra2022 kune hanzvedzi yangu Simba namama vangu vari kusouth africa namaiguru vari kust Mary's andakasiyana bamukuru vave negore rakanaka
ini ndoitwa Shane Collins kwangwava ndinoshuvira gore dzva kumhuri yangu kuvana vangu vabereki vangu Miss na Mr. Gwangwava nemamembers ese madirectors yenyaminyami Soccer Academy Trust ndinoshuvira vagari vemamola nemunyaminyami gore dzva rakanaka ndinotenda chose nditi muve negore dzva kunyanya vashandi vestudio 7 ndinokushuvirai gore dzva rakanaka nevamwe vanondiziva ndinoti muve negore redzva rakanaka zvese zvamuchabata zvibudiriri
makorokoto makorokoto makuru egoredza mazvita henyu ini zita rangu ndinoitwa Tiriwashe Madondo Gutu ndinotira kuti makorokoto makuru to my fellow friends kwamuri Dr. Godfrey Kanyenze Deprosi Muchena na Tinashe Nyamunda and my fellow friend Dr. Prosper Chitambara na Joy Mabenge and Dr. Peserwanya nemimose VOA team kusanganisira imi mukoma Jonga Kandimiri Blessing Zulu na Thomas Shiripasi na Nunurai Jena kwavari kumashonal and west kuchinoyoko ndinoda kuti makorokoto makorokoto mose egoreja ya ndichitarira hangu 2021 ndinoda kuti gore ra 2021 aiva masanganiswa aiva madirati vange mukanyaniswa sadza renhimbe kwagotu nokuda kwokuti takanga tine kufara nokuchema ndorangarira hongu takachema patakasiyiwa neshamwari yedu uye zvekare munhu watinoshanda naye Sandra Nyaira ndorangarira hongu kwakanga uri musi wa13 July 2021 naPeter Banga zvekare akatisiya kuaround 12 November 2021 namukoma vedu Dewa Mavhinga vatakaradzika musono uri musi wesvondo musi wa19 December chatarisana neChristmas saka takanga tine kusuwa zvikuru mugoreri my professor zvekare vakandisiya professor Mpepreki saka munoona kuti dzaiva nhamo pagore rori asi zvisinei munomuna 2022 madzikoma angu ndinoda kuti mwari vatichatirwira uye zvekare ndinotarira kuti gore ro ra2022 Tichapuku tambova zomufaro. Thank you, dear friends and my fellow global compatriots.
Aiwa, tinotenda zvikuru kune avo vakwanisa kutevera mashoko muchirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu gumi nevatatu vofa necovid-19 mukutanga kwegore ra2022. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele.